Kwata ichi chaita mangange 00 ne Rwanda Muye Stadium Gutare Gutare. Doktora poindi mwechete murwendo rwacho rwe 2026 World Cup urwo. Chiruko rwadza ndekuti mutambo uyu ndiwo mumwe yemitambo iyo Zimbabwe yakatarisirwa kutora mapoints ese matatu akakosha yakatarisana nemitambo inotyisa neNigeria neSouth Africa. Maurians awana mikana yakawandisa yokwanisa kukunda asi Terence Dzukamanja, Prince Dube naGerald Takwara vatadza kushandisa mikana yose yawira kwavari. Mutsigiri weDynamos vaAmos Mpindu vanoti mitambo yakadai haidi kutambiswa mikana zvakadai, vachiti vane chivimbo kuti dambudziko iri richagadziriswa.
Bhora hariti kuyuzwa machansi akawanda kudaro, especially kana ari maqualifiers. Munofanira kuti chansi amunenge mawana zviutilized, kwete kuuruza machansi muhope kudaro. Hope next game tinotamba zvinhu zvakanaka, but draw yanga isingaite chiri fair bhora, because machansi akawanda takatiinawo and we failed to utilize. It's very unfortunate.
Aka ndiko kekutanga zvikwata zviviri izvi zvichiita mangange mushure mekunge Zimbabwe yakakunda 2-0 ne-3-1 mumitambo miviri apo zvikwata izvi zvakasangana muna 2005. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomski Mukwasi vanoti points kunze kwemusha yakakosha, vatarisa ivo kuti Zimbabwe yakapedzisira kare kare kutamba nevekune dzimwe nyika.
Sevanhu vari kubvawo mumwenga wokubvaniwa kwatanga tiri tadzokera muworld cup qualifier. Matambiro ataita anonakidza zvikuru, kuti tanga tisina kurongeka mumba medu, saka tinenge takuona nepoindi yatawana iyoyo.
Mutambo uyu wasangana nekushayika kwaimbove mupati wepagedhe wechikwata chimwe chetecho chemaurias George Chigova, uyo achaikira kuSouth Africa nhasi nechirwere chemwoyo. Mashoko abva kunyika iyi aChigova, uyo aimbotambira Dynamos, achaikira mumba mushure mekungodonhera pasi nhasi mangwanani. Mutambo wanhasi weZimbabwe uyu ndiwo wanga uri wekutanga pamakore maviri apfuura ichitamba sechikwata zvichitevera kudzingwa kwenyika munhabvu yepasi rose neFIFA nemhaka yekupindura kwehurumende munyaya dzeutungamiri wenhabvu. Zimbabwe yave kusangana neNigeria nemusi wesvondo mumutambo uyo Maurias anokwarira kukunda kuti asimbise mukwana wavo wekubudirira kubva mugungano iri. Mutambo uyu ndewepamusha asi rutambirwa kune imwe nyika, ndeo Zimbabwe haina nhandare inokodzera kutambirwa mitambo yakadai. VaChris Romario Musekiwa, avo vafamba nyika dzakawanda neMaurias, vanoti nhandare dzemuno dzinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi. Zvimwe zvikwata zviri mugungano rimwe chetero reGroup C neZimbabwe zvinoti Benin, Lesotho neSouth Africa. Chikwata chimwe chete mugungano iri ndicho chinobudirira kuenda kumafinari eWorld Cup, asi chinopedza chiri pachinhano chechipiri chinokwanisa kuzotambidzwa mumwe mukana wekurwira chinzvimbo chekuendawo kumafinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.